Vachitaura kuzuru zvevanhu zvaungana pachikoro chetungogara high school, vamunanga gwa vayambira vemasangano aya kuti vazive zvavakafambira.
As I said, all our observer missions, please do not come to observers with foregone conclusions from your homes or your countries. Come with an open mind.
Asi vanhu vazotanga kusimuka kuenda kumabhazi avatakura kubva kunzvimbo zhinji dzemunyika kuuya kumusangano uyu, vamunangagwa vari pakati pekutaura, vamwe vachiti vabva kuBechnaf Bridge, vamwe vachiti vabva kuHarare nevamwe vekuGokwe. Asi vachisimuka kudaro, vamunangagwa vaenderera mberi vachiti vachakunda zvine mutsindo musarudzo dziri kuuya idzi.
Nevhoti yedu yomusi wechitatu, ticharakasha tigosvasvanga tubato tusina maturo. Isu veZANU-PF hatifi takatengesa nhaka yatakasigwa namateguru edu. Victory is on the horizon. Our victory is certain.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change, vaFelix Mafa, vati kurota kweZANU-PF kuti ichakunda musarudzo dzemusi wechitatu.
23 August, tichava new order, new administration, new president, new parliament, new executive. Saka tinoda kukumbira vanhu vedu, vanhu vese kuti ngavarege kutevedzera zviri kudiwa neZANU. ZANU kuda kuti vanhu varwise kuitira kuti maelection akansirwe. Vari kutonyatsoziva kuti kana vakaona 30% chaiyo ilaki nokuti mukomana apinda nyika yese.
Mumwe wavanga vari pamusangano uyu ndimuzvare Rosemary Murwisi, avo vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemakanzura mugweru vakamirira ZANU-PF. Muzvare Murwisi vanoti kukunda kwavamunangagwa kuri pachena nekuti mabasa avo anovareverera.
Inini ndiri kuona musi wa 23 ndiri kuina zvine mutsindo. Sevanhu veMidlands isusu tinoona zvakanaka zvakaitwa naPresident wedu and tinofara nazvo zvikuru, because my development and empowerment ari kubetsera ndichimudzira vanhukadzi vese kune vavhendas nevanhu vakawanda kudaro. Saka President wedu ye number one. President wedu
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vane maonero akasiyana nezvataurwa namuzvare Murwisi.
Ini sekuona kwangu handioni maprojects aya achibetsera kuunza mavhots akawanda kuna vamunangagwa, nokuti mamwe maprojects haasiri kubetsera malivelihoods issues, haasiri kubetsera kuunza zvokudya patafura pevanhu. Tikatarisa semuenzaniso kumutawa-tawa, president wakataura nezvedhamu rawakawaka kuchivhu. Chionai manje kuti dhamu iroro rinobatsira sei munhu ari kumutawa-tawa.
Vaimbo vemutungamiri weMozambique vaJoachim Chisano, avo vari munyika kuzoongorora mafambiro ari kuita sarudzo, vanga varipowo pamusangano weZANU-PF uyu, uyo wapindwawo nevamwe vakuru mubato reZANU-PF.
Ndakamirira Studio 7, ndiri kuShurugwi, ndini Tobias Mudzingwa.